This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kuvatereri tinosangana zvakare manira anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 16, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vechidiki veMDCT varatidzira muHarare nhasi pakucherechedzwa kwezuva reInternational Day of the African Child vachiti vanoda mabasa.
Vagari vemuHarare vonetsana nekanzuro yeguta panyaya yekuda kuendeswa kumatare edzimhosva.
America inopa mamiriyoni matanhatu emadhora kuitira kuti vechidiki vanodzidza kuAmerica gore rino.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Hurumende yeAmerica pamwe nezvikoro zvikuru zvepamusoro munyika yapa rubatsiro rwemari yechikoro inosvika mamiriyoni matanhatu emadhora kuvadzidzi makumi maviri nevaseri vemuZimbabwe vanobva kumhuri dzinoshaya kuti vaende kunodzidza kunyika iyi kutanga gore rino pasi pechirongwa cheUnited States Achievers Program kana kuti USAP. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekuparadzana nevadzidzi ava muHarare, mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBruce Wharton vati chirongwa cheUSAP icho chakatanga makore 14 apfuura chinoratidza kuti vadzidzi vemuZimbabwe vanosimudzira nyika yavo mushure mekuwana dzidzo yepamusoro-soro kuAmerica. VaWharton vakurudzira vadzidzi ava kuti vadzoke kumusha kuzosimudzira nharaunda dzavanobva vachiti iri ndiro donzvo guru rechirongwa cheUSAP. Vazhinji vevadzidzi ava vatenda chikamu chemuzinda weAmerica chinoona nezvedzidzo nekuva pamukana wekuti vanowana dzidzo yepamusoro kuAmerica vachiti pasina izvi vange vasina tariro yekunodzidza kunyika iyi. Basil Mpasiri, uyo akaita zvidzidzo zvake zveA-level pamarondera high school uye ari kuenda kuGreenhill College kunoita zvidzidzo zvecomputer science, anoti achadzoka kuzosimudzira Zimbabwe kana apedza chikoro.
Ndinofara vazokwadi, handitozivi kuti ndinozvitaura sei. Zvinhu zvisazamboitika mumhuri yangu kana mudzinza rese. Handitombozivi kuti ndinozvitsanangura sei bekuti zvinhu zvikuru kwazvo. Pandichaenda kuUnited States, ndichida kuwana ruzivo ndodzoka munyika yangu yeZimbabwe kuti ndikwanise kuimprova, kuti nyika yangu ikwanise kuimprova, kuidevelopa nekuunza mari munyika mangu, because ndiri munhu wemunyika munomu, saka ndinofanira kubatsiridza kuti ndisimudzire nyika yangu yeZimbabwe.
Mumwe wevadzidzi ava muzvare Gloria Sengwe, ava vari kunoita zvidzidzo zvemutemo kuSouth Indiana University, vanoti vachadzoka kumusha kana vapedza zvidzidzo zvavo, uye chishuwo chavo ndechekutanga sangano rinobatsira vanotambura kuti vakwanise kuzviriritira.
Ndinoda kutangawo NGO yangu inobatsira vana vari muno muZimbabwe, especially kuma areas ayaya asiri socially connected to the Harare, Bulawayo, Gweru, all the other areas. Ndovanandoda kutanga kubatsira ivavo kuti vakwanise kuzviraramira, nekuti tikatarisisa inini kwandogara kumvuri, kunogara baba namai vangu kumvuri, kwakaita sekumusha, ende vamwe vanhu anorara asina kudya, but unoona paside pane dema anokwanisa kunotora chirauro chake achinofisha. Saka ndo maideas anenge chida kuti ndiise mune vana vakadaro.
Gungano ranhasi rapindwa nevamwe vanhu vakadzidza kuAmerica pasi pechirongwa ichi, uye vave kutoshanda mumakambani akasiyana-siyana muZimbabwe. Vabereki hama neshamwari dzevadzidzi vari kuenda kuAmerica vapindawo mugungano ranhasi. Kubvira pakatanga chirongwa ichi makore 14 apfuura, pane vadzidzi vanodarika chiuru nemazana maviri vemuZimbabwe vakadzidza kana kuti vari kudzidza kuzvikoro zvepamusoro kuAmerica. Chirongwa ichi chakatanga muZimbabwe uye chave kuitwa mune dzimwe nyika 12 pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano Harare Residents Trust rinoti riri kuzoenda kumagweta kuti ripikise zviri kuitwa nekanzuru yeHarare zvekuronga kuendesa kumatare vagari vari kunze vane zvikwerete kukanzuru. Kanzuru yeHarare inoti vagari vemabhizimusi, hurumende nemakanzuru akaitenderedza akaita seNorton, Ruwa nechitungwiza aya anotengeserwa mvura vose vane zvikwerete zvinosvika madhora mamiriyoni zana remadhora mana. Mutauriri wekanzuru yeHarare Valesley Gwindi vanoti vamwe vave negore vasina kubhadhara uye kanzuru yatotanga kuvatumira matsamba yekuti vabhadhare. Kanzuru inoti pamwedzi inopa vanhu mabhiri anosvika makumi maviri nemana asi iri kuwana madhora gumi nerimwe chete.
Meya weHarare vaBernard Manyenyeni vanoti kusabhadhara mitero kwave kupa kuti vasakwanise kuita mabasa ekugadzirisa zvinonetsa muguta. Vanoti vanhu vachiri kufunga kuti vakasabhadhara mari vachakanganirwa zvikwereti sezvakaitwa munguva yesarudzo gore rapera. Asi mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti uori ndiwo huri kupa kuti kanzuru itadze kuita mabasa uye vanoti vagari vanofanira kumbomira kubhadhara mitero.
Tinonetseka seHarare Residents Trust zvikuru kuti kanzuru yeguta reHarare isati yazvichenesa pamusoro pekushandisa zvisina mwero mari yeChinese loan ye144 million vachitengera nawo mota dzemafaro inzi ngedzeproject vari kutambirisa vanatown clerk nevakuru vekukanzuru mari iri pamusoro pezviuru makumi matatu emadhora. Vanoita chiwindi chekunyorera vagari tsamba dzekuvati tiri kukusungisai kuti matadza kubhadhara. Mubvunzo wedu ndewekuti vanhu vanobhadhara kuti vaenderere mberi nekudya mari idzodzo here? Saka isusu tiri kutarisa chiitiko ichi sechiratidzo chikuru chekuti utungamiri hweguta reHarare hunoratidza humbimbi ndoga.
Imi sesangano rinomirira vagari vemuHarare muri kuita sei nenyaya iyoyi?
Pari zvino magweta edu akatigadzirira tsamba yatinofanirwa kunge tichidzidzisa vagari vanenge vatinovari kuda kuziva kana kuti vatambira matsamba iwayo emasamons nzira dzekuzvidziviridza nemutemo, nekuti tiri kuti isusu section 77 yeconstitution yeZimbabwe inochengetedza kodzero dzevanhu dzekuwana mvura nezvekudya.
Asi pane nhengo dzenyu pane ati apuwa here iro samanisi riri kutaurwa nekanzuri?
Hatisati tariona, tiri kuita rekuerenga mumanewspaper. Pari zvino kana paine wakapiwa, pamwe wakapawo vamwe vanhu vasati wave neruzivo rwekuti vanokwanisa kushanda neHarare Residents Trust kana mamwewo masangano anomirira vagari. Asi isusu kuHarare Residents Trust hatisati tasangana nemunhu ane samanisi.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru werimwe sangano revagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaSimbarashe Moyo avanoti vanhu vanofanira kuti vabhadhare mitero yavo.
Ichokwadi, nyaya iyoyi inyaya iri kuitika tinoisangana nayo mubasa redu ratikuita takamirira vagari. Pane vanhu vasiri kukwanisa kubhadhara mitero iri kutaurwa nekanzuro nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Ndofunga munoonawo semazira ratikuita tese nyika yedu haisi zvinhu asi kunyatsofamba panyaya dzezveupfumi, nyaya dzezvemabasa. Vanhu havasi kuinda kumabasa, vakawanda vatinotarisira kuti vange vachienda kumabasa, kureva kuti vanhu vazhinji munyika zvikamu zvinopfuura makumi mapfumbamwe kubva muzana vanhu vari kuzviitira mabasa avo vachikwanisa kuwanawo matusei zokuti mburi dzavo dzirarame. Vamwewo vanhu vari pamujandigere. Mujandigere watiri kutaura uyu mazuva apfuura aya takatonzwa kuti hurumende yakatodzikisa mari yemujandigere kureva kuti vanhu vari kuwanikwa vachisara vaine mari shoma ichita shoma yekuti vashandise kuti vabhadhare pazvinhu zvakaita semabhiuzi iwayaya. Saka isusu hedu takamira vagari tee tichikurudzira, tine chido, tinokurudzira vagari kuti vabhadhare nekuti ndiko kuti tirambe tichiwana masevhisi iwaya. Asi pane avo vasiri kukwanisa ngapaitike hurukuro, ngapaitike nhaurirano pakati pelocal authority nemaresidensi aya asiri kukwanisa kubhadhara, poita iya inonzi win-win situation muchirungu yekuti munoita chibvumirano chokuti aiwa tinozviona kuti kuwana kwenyu kushoma asi chipote yao mchipo $5 pa mwezi kusika makwanisa kubhadhara chikwereti chenyu chese kusika pakadai muchibvumirana muchiita mberi.
Ko munotiwo kudii nedanho rotorwa nekanzuro rekuendesa vamwe vagari kumatare vanenge vakundikana kubhadhara mari?
Nzira yekuti vanhu vaende kumakoti hationi iri nzira inokwanisa kuti igutse kana kupedza nyaya kana dambudziko ratiri kutaura nezvaro iri. Vachaendesa vanhu kukoti zvozodini. Vanhu havacharamba vachingotambura nokuti nyaya dzezvopfuma dzisati dzagadzirika. Tichiri mushishi, hurumende itoriwo mushishi, vanhu vese vari mushishi rokuti zvinhu zvitasanuke. Saka zvinhu izvi ngatibvumei tese kuti zvakaomera munhu wese, hapana anonzi ari pamushandigere panyaya iyi.
Mukuru wesangano recombined Harare Residents Trust, mukuru wecombined Harare Residents Association Vasimba Rashemoyo vari parunare muHarare.
Teererai Studio 7 pafoni. Vari muAmerica neCanada munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panamba dzinoti 712-432-582. Namba idzi zvakare 712-432-5882. Vari muBritain fonai panamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Vechidiki veMDCT varatidzira muHarare nhasi pakucherechedzwa kwezuva reInternational Day of the African Child vachiti vanoda mabasa. Vechidiki ava varatidzira kunyange hazvo vakanga varambidzwa nemapurisa, izvo zvazoita kuti mumwe wavo asungwe. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki veMDCT vanodarika mazana matatu nhasi vaungana pamahofisi ekanzuro yemuHarare paTown House ndokutanga kuratidzira vachiti vanoda mabasa pamwe nedzidzo yakanaka munyika. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana, uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi tinoda mabasa izvozvi, mugabe ngaaende. Panga poda kusimuka varatidziri ava paTown House vakananga kuHarare Gardens, pabva pasvika mapurisa anga akapakatira zvombo achirambidza varatidziri ava kuti vaenderere mberi neurongwa. Mapurisa akazopedzisira asunga munyori wevechidiki muMDCT muprovhinsi yeHarare vaDanford Ngadziore, avo vakanyorerwa tsamba nemapurisa svondo rapera achivarambidza kuratidzira. Mapurisa akanga ati nhengo dzeMDCT idzi dzaingobvumidzwa kunoungana muHarare Gardens chete, asi vechidiki ava vakati vaizoenderera mberi chete sezvavazoita nhasi vachiti bumbiro idzva remitemo yenyika rinovabvumidza kuratidzira. Pasungwa vaNgadziore, vechidiki ava vabva vatanga kushora mapurisa ndokupinda mumugwagwa vakatakura mapepa avo. Mapurisa azotevera kumashure kwavaratidziri ava akapakatira zvombo, asi vechidiki varamba vakaomesa makotsi vachiratidzira. Vasvika paHarare Gardens, sachigaro wevechidiki muprovhinsi yeHarare vaShakespeare Mukoi vati yasvika zvino nguva yekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachibva pachigaro, sezvo vachiti vatadza kuti vechidiki vawane mabasa munyika sezvavakavavimbisa pavaitsvaga rutsigiro musarudzo dzakaitwa gore rapera. Vashorawo mapurisa nekuedza kuvarambidza kuratidzira vachiti uhu hudzvanyiriri hwakafanana nehwakaitwa nehurumende yehudzvanyiriri yakaurayisa vechidiki vakawanda muSouth Africa apo vakaratidzira musi wa16 Chikumi 1976.
Comrade Madhuku, Comrade Danford Ngadziore, wasungwa nhasi wakasareleasewa munguva yatinotarisira as assembly chisamba matisa
chisa
matie gas dzingava puti dzakaiswa mastorerooms buditsai mutibaye maitiro
chisa
chisamba matisa
chisa
nekuti hakuna mhosva yatadzwa nemwana uyu.
Yes,
mutemo is very clear that we should not seek permission but we notify. Indeed, that is what we have done.
Yes,
maitiro
chinja.
So it's up to them. Hakuna usingafi kana ndafa ndokorokote chisamba machisa
chisa.
Iso hatina godosa Robert Mugabe zvabuda musarudzo tinotambira.
Yes,
kana mati wina mawina.
Yes,
I don't outside when you. Chisamba machisa.
Chisa.
Mumwe ataura pachiitiko ichi ndiva Clifford Hlatshwayo vanove munyore anoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDCT Youth Assembly. VaHlatshwayo vati nhamo yakaona vechidiki vekuSouth Africa vachirwira nyaya yedzidzo muna 1976 ndiyo imwe cheteyo yakatarisana nevana veZimbabwe pari zvino.
Kana mabasa aramba, solution chiko. Kana mugavanatsa, solution chiko. Kana mapurisa akagaura vanhu, solution chiko. Kana kuramba vanatsa, solution chiko. Action!
Murongi wemisangano muMDCT Youth Assembly vaHappy Mochidziva vatorawo mukana uyu kuzivisa kuti bato ravo richaratidzira kubva kutanga musi wa 1 Chikunguru vachiti panosvika musi wa 31 Chikunguru vamugabe vanofanira kunge vabva pachigaro.
Takusenzesa nzira dzose dzose dzinoita kuti vana veZimbabwe vafare.
Action.
The month of July is the month of action. Muswa 31 July.
Unoshika.
Panenge pakwana gore. Vamugabe vakatibira election. Tinenge taita chi?
Action.
Panoshika 31 July tinenge taita chi?
Action.
Saka ndofunga kuti zviri kupinda mukati me dundu munhu remumwe neumwe. Kuti muswa 31 July zvinofa hange takutotaura zvimwe. Saka that means mumwe nemwari pan. Chero wauya nhasi. Enda unodza vanhu kuti. Enda unodza vanhu kuti. By all means necessary.
Mumwe akuta vechidiki ava ndamai Paulina Gwanyanya Mpariwa avo vaimbova gurukota raiona nezvevashandi muhurumende mubatanidzwa vati ikodzero dzevechidiki vese kuti vawane mabasa. Pataenda pamhepo vangadziore vanga vachakachengetedzwa nemapurisa uko magweta avo achiedza kutaura nemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaErnest Mudzengi vati veruzhinji havasati vave kunzwisisa zviri kuitika muMDCT pagakava riripo pakati pechikwata chiri kuti vamoge nzvangirai vasiye chigaro chavo pamwe nechikwata chiri kuvatsigira. Nokudaro vamudzengi vati zvakakosha kuti pagadziriswe nyaya iyi kana kuratidzira uku kuchizobudirira sezvo vachiti vanoona sekuti zviri kutaurwa nevechidiki ava dziri pfungwa dzevakuru mubato iri. Zuva reInternational Day of the African Child racherechedzwa munyika dzakawanda pasi rose nhasi, uye humwe urongwa hwekucherechedza zuva iri huchaitwa mangwana muZimbabwe nesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa nesangano reOrganization of African Unity iro rave kunzi African Union muna 1991. Izvi zvakaitwa senzira yekucherechedza vana vechikoro vemusoweto kuSouth Africa avo vakaratidzira kusafarira dzidzo inerusarura munyika iyi muna 1976. Mukuratidzira uku, mapurisa emuSouth Africa akapfuura vamwe vevana ava vakafa. Izvi zvakashorwa nepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mugabe tichamuregerera here?
Tondobvunza kuvakuru vechiya, tondobvunza.
Tomudondora baba.
Tondobvunza kune vakuru vechiya, tondobvunza.
Zvichakadaro, sangano reCommunity Tolerance Reconciliation and Development kana kuti COTRAD rinoti riri kubatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day of the African Child. COTRAD inoti ine mafungiro mamwe chete akaitwa nevechidiki vemusoweto apo vakabatana vachiratidzira kusafarira dzidzo ine rusarura muSouth Africa. Mumashoko atumirwa nesangano iri kumasangano enhau, COTRAD inoti dzidzo musimboti wakakosha uye unoita kuti vanhu vafunge zvakajeka pamwe nekuvaka nharaunda dzavo dzisina uori. kotra dinotiwo Zimbabwe senengo United Nations Convention on the Rights of the Child inofanira kuzadzisa zviga zvesangano iri. Sangano iri rinotiwo riri kushushikana nekusazvipira kwehurumende padambudziko rakatarisana nevana vari kuchingwizi Transit Camp zvichitevera mafashamu emvura akaitika kumasvingo.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timboenda timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose. Sangano rinobatsira pasi rose Red Cross rinoti vanhu makumi mana nevasere vakafa muKenya mushure mekurwisa kweguta riri kumahombekombe rinonzi Mpeketon munyika iyi. Vakuru vakuru vanoti izvi zvaitwa nechikwata chevanhu vemusomalia cheAlshabab. Mukuru weRed Cross muKenya vaAbbas Galet vaudza VOA nhasi kuti varume vainge vakapakatira pfuti vakakuvadzawo zvakare kubadzawo vamwe vanhu zvakare nezuro manheru apo vanhu vainge vakaungana munzvimbo iyi vachida kuona mitambo yenhabvu iri kuitirwa kuBrazil yeWorld Cup.
Dare remuChina kumavirira kwenyika iyi ratongera vanhu vatatu rufu vakaronga kubondereswa kwemotokari munzvimbo yeTiananmen Gate muBeijing gore rapera. Dare reUrumiq Intermediate People's Court mudunhu reXinjiang ratongerawo mumwe munhu upenyu hwese mujeri uye vamwe vana kugara mujeri kwemakore ari pakati pemashanu kusvika kumakore makumi maviri zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuronga kurwisa uku. Vanhu vana vakafa uye vamwe makumi mana vakakuvara muna gumi guru apo motokari yakapinda muvanhu vaishanya kudivi remaodzanyemba kweTiananmen Square ikabva yabata moto.
Vakuru vakuru vemu Sri Lanka vanoti vanhu vatatu vafa mukurwisana pakati pema Buddhists nema Muslims. Mapurisa anoti vanhu vakawanda vakuvara mukurwisana kwakaitika nezuro uku. Bepanhau remu Sri Lanka rinotiwo mhirizhonga yakatanga muguta reAltagama zvichitevera mashoko emukuru weBodhubalasena anove wechitendero chechiBuddhist.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pachannel Zim kuchishandisa decoder reWiztech kubva na 9 pm kusvika na 11 pm kana pa Wiztech, kana mari pa Wiztech tsvagai channel yakanzi CH Zim. Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti havashamisike nekupinda kwakaita vakave sachigaro weboka remadzimai wekutanga uye vari mumiriri wekuwadzana West Mparamende amai Lucia Matibenga kumusangano wechikwata cheMDC Renewal Team kuMidland South mukupera kwesvondo. VaMonzora vanoti bato ravo ragara richiziva kuti amai Matibenga vakaenda kuchikwata chiri kukurudzira kushandurwa kweutungamiri ichi icho chiri kutungamirwa navatendai Biti.
Kuonekwa kwaamai Matibenga kumusangano wechikwata chavaBiti uku kunouya panguva imwe cheteyo vamwe vechidiki mubato iri mudunhu reManicaland vakazivisa kuti vakanga vasiya chikwata chavatsvangirai vachienda kuMDC Renewal Team. Studio 7 yaedza kwazvo kubata amai Matibenga kuti tinzwe pavamire asi nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwe vaMonzora vachitaura.
Mai Matibenga vakagara variko kuchikwata chana tendai Biti nana Mangoma cheRenewal ichi. Vanhu vakanga variko kubva muna January zvichangotanga kusvika parizvino no saka hapana chicha chakaitika ipapo vanhu vakanga vachingofambidzana nechikwata ichochi isu hatina dambudziko nazvo kana vanhu vachida kufoma pati yavo sekuita kwavakaita kuti vakafoma pati yavo yaane hembe dzakatosiyana nedzedu isu tinopfeka hembe dzedu tsvuku uyezve tine musoro wavatsvangirai ivo vane hembe dzavo dzeyellow and black havasati vaakuziva kuti voisa musoro waani watendai diki here kana kuti wamangoma nekuti vese vari kungoda saka isu tiri kuti vari kuda kuenda kuchikwata ichocho ngavaende zvavo asi tiri kuziva kuti iproject yezanup
asi vakazivisa here zviri pamutemo kubato renyu kuti vaakubuda
izvo vanga vasina kuita zvavo asi hazvirevi kuti tatisingazvizive vese tinovaziva vazhinji vacho vari kutevera mari vari kufunga kuti kune mari isu seMDC tiri bato revarombo tiri bato rinoda kuunza shanduko munyika munomu vana vava nemabasa maindustry nemafactory zvinge zvavapo vana vezimbabwe vagare zvakanaka hudzvinyiriri hwemutema achidzvinyirira mutema hupere ndo zvatakamirira seMDC
asi tichitarisa zvakaita saamai Matuenga kana chiri chokwadi chekuti vaenda kurenewal zvinosiya mufananidzo wakadii kubato renyu
aiwa tendai biti angari munhu mukuru zvakare mangoma angari munhu mukuru zvakare chakakosha panyaya dzematongerwo enyika baba ndechokuti chiri important kuti vanhu vari kupi tichitarisa zviri kutaura vanhu vari kudivira vamogen tsvangirai tikadaidzira rari sanhasi kunouya mazana nemazana evanhu tiri kuita average ye 10,000 vanhu vanouya kurari yavatsvangirai asi rari dzabiti ma52 ma78 ma38 vanhu vanenge vachiuya saka divi rine vanhu ndo rakakosha
mutauriri weMDC TV Douglas Mwonzo ravari parunhare muHarare asi mutauriri wechikwata chavabiti cherenewal team Jacob Mafume vanoti nhengo dzeMDC dzose dzakasunungurwa kupinda misangano yavo zvisinei kuti inhengo dzine zvigaro here
kazhinji zhinji tinowanzo kuti munhu azvitaurire ega paanenge akamira sevanenge vari mutungamiri mukuru mai Matirenga munhu anoziva sezvaita vagodhen moyo vakazvitaurira vega pavanenge vakadi vakamira asi isusu tinoti mameetings edu erenewal ari kuyiwa nevanhu vakawanda nemaleaders mazhinji vamwe vanenge vachida kunzwa zvinenge zvichiitika ipapo nekutaurawo zvavanenge vachifunga nokuti ndo inonzi democracy vamwewo vanenge vachida kureva kuti vanenge vajoina renewal asi tinotarisira kuti vatungamiri vemuno muzimbabwe vanofanirwa kutanga vanzwa vasati vaita madhisishoni
saka muri kureva here kuti amai Matuenga havasati vakuboka renyu
aiwa hazizvo zvandataura mai Matuenga kuti ivo vachanyatsotaura pavanenge vakamira vachitaura asi susu zvatiri kutaura ndezvekuti vanenge varipo vachizvinzwira vachiteerera vachiita madhisishoni tine vanhu vazhinji vakawanda vachiri kubato reMDC vachiri kufunga kuti vochiinda papi vazhinji vacho havasi kutaura nezvikonzero zvakasiyana siyana asi vamwe vanotaura muzviito vamwe vanotaura nekutaura vamwe vanotaura sevanenge vari vakuru ava vachataura pavanenge vafunga vatarisa kuti votaura vakamira sei
tinoonawo kuti kumanikaland kune vechidiki vakazivisa kuti vasiya boka ravatsvangirai vachiuya kuboka renyu uyu mucherechedzo wakadii kuboka renyu
zviri kutaridza izvo kuti chivimbiso chatinoda kugadzirisana neruzhinji rwezimbabwe rwerenewal chiri kuterereka chivimbiso chedu chidiki diki zimbabwe iyi yanga ine chivimbiso chayakapa varuzhinji 1980 chivimbiso ichi chinofanirwa kuchimutsiridzwa vanhu vagare zvakanaka
vaJacob Mafume vanove mutauriri wechikwata cheMDC Renewal Team
pamutambo wenhabvu uri kutambwa izvezvi Germany yakakunda Portugal 3-0 vateereri musakanganwawo kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki pamwe nematambudziko avanosangana nawo muupenyu
anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
neni wenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Sandra Nyera naChris Kande.